umwe mugari vaEmerson Madzana vati sevamwe vatungamiri vose vane nhoroondo yekutonga nedemo hazvishamise kuti vamugabe vakaratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro. Asi vati vanoona vamugabe vachisiya chigaro chavo munguva pfupi iri kutevera.
Ndizvo zvinongoita vanhu vanodzvinyirira. Okay, look at Saddam Gaddafi. They fight mpaka vazoperewa. Tinovimba kuti sununguko hwaipeyo.
Izvi zvatsinirwawo nava Elliot Stolle, avo vati vanhu havafanirwe kuora mwoyo vachienzanisa nhoroondo yenyika nenhoroondo yekufamba kwevana veIsraeri vachibva muutapwa kuenda munyika yeuchine mukaka kuCanaan yavaive vavimbiswa naMwari. Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vati kunyange zvikadii vanoona utongi hwavamugabe huchipera nekukasika. Vatiwo masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vanofanirwa kungwarira kuti vasakoshewa kuti hondo yekugadzirisa bumbiro remutemo yenyika haina kupera.
Takanguva taibvirira semasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa, asi zvazonaka kuti zvanetsa uno muzanupf this time around tabva tabatana pamwe chete. Asi tapedza chiitiko ichi, tinofanira kukurumidza kudzokera kubhora, tinogadzira nyaya yomugwagwa unoinda kumaelection mareforms, tione kuti zvinhu zvese zvakamira muorder. Zvinhu zvinenge vana aipa zvaalainiwa neconstitution aipa neposa zvakatishungurudza makore ose. Saka tinofanira kurangarira zvakare kuti tichipedza kuita izvozvo ZANU PF iri kuramba iripo ende inoramba iri ZANU PF. Isu sama opposition todzokera kundima kwedu kana tichidzokera, isuwo savanomirira kodzero dzavanhu todzokera kundima nokukurumidza.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vatsinhirawo izvi vachiti nekuda kwekuti zviri kuitika munyika pari zvino zvakakosha zvikuru munhoroondo yenyika, vanhu vanogona kufarisa zvokuzopererwa nemazano ekuti voenda sei mberi.
Tinoziva pakaitika zviitiko zvakadai panowanzova nekuvhiringidzana pakuedza kuwana nzira yakanaka yekuti tiinde mberi yatinoti way forward nechirumbi. Ngatiregei kuwira mugomba rakadaro rokuti tinozotadza kuziva kuti tinofanira kuitei senyika. Zapu iri kuti ngatichitangisai transitional process ichagadzirisa matambudziko ari imidhieti atiri kusangana nawo senyika. Mfumo wenyika hauna kumira zvakanaka. Tiri kuda kuti transitional authority munguva pfupipfupi yaichashanda itarise kuti economy inostabilizer, yotarisa zvakare maconstitutional reforms. Isusu hatisarudze mareforms, tiri kuda ese.
Pari zvino veruzhinji vari kukwenya mhuno dzavo nekasiyanwa vakamirira kunzwa kuti vamugabe vasiya basa uye kuti chii chichatevera mumashure. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Taurai Shava.